the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8, 2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi yewandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoicing Gwenya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo anotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chinongwa ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA yakatanga kutsvagwa vana vachivanhu vachibhadharira maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege okuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padimandi, ndo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti for business kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabhondi akati wandei, mitengo yacho yokwidza kune vanotenga. Isusu makonsuma
tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumarket kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchireplace stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars, dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panotiwana nemaprice distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nekuti mueconomics nemina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tida tione kana takadepresa mihoro, vanotengesawo vacharwadziwa nokuchengeta zvinhu, mitengo yorega kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neus dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinonzwa matrade union vachitaura vachiti deni hurumende yadzokera kuna 2009 vashandi vachibhadharwa base salary yavo nemaUnited States dollars. Icho chiri chokwadi. Yorudi hurumende yakwanisa kuti yopinga maroyalties ese avanisa vatitiri emining nation nemaminerals. Maroyalties yacho opinzwa mumihoro yevashandi vehurumende kana vashandi vese. Nekuti kana vachivabhadhara nemaZimdollar vanenge vakunochinja maZimdollar mublack market kuti vawane maUSdollars. Saka chandingangorekomenda ndechekuti dini hurumende yakonzidza mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa29 Ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba yekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asi izve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvirevi kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese. Vawane mvura yakachena yokunwa neyekubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve iyi yekupa vanhu nhomba it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanha avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matanha vari kutora iye zvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare ku North Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kweva nenge vatore kwa mtongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipanya ya iyi zvizere.
Nezuro makurukote hurumende akawirira na kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukote hurumende, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vakazivisa kuti matano akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that is a constant.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanha kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tamise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzava papa. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya iyoyo iri pachirungu, any eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No mutemo wechikona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwedzi mitatu oya yakadaro, sezvo taane kuwirirana kuti paramende kubvuma gavhenmendi irikubvuma tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwedzi mishoma yekudi iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21 nemakore 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi chiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete. kuti mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi. Munyori anoona nezvemutemo muzinasu vafanira kugona vaudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanqube weStudio 7 na vafanuwero gona.
Inaita kuti tikwanise kunge tichienda kupariyamendi inyaya yezvichimo zvevadzidzi vari kupopana nefistructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura.
Fistructure iyi yanga yakamira sei?
Mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira. Ine also unjustifiable if at the same time the fistructure is managed to thwart sections of enterprise. Inotaura kuti mwana wese munyika yeZimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo, uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible.
Parliamenti yagamuchira here tsamba iyi uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchira kwetsamba iyi?
Sezvo nyika yeZimbabwe iri democratic country, tine shuviro nekutenda kuti hurumende ichava nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzechikoro nemaUS dollars chete. Izvi zvichiri kuenderera mberi sei kumamumakoreji?
Mastudenti mazhinji epaBulawayo Poly vanoziva kuti pese paaiita korenti neadhimini vaiudzwa zvinhu zviri different, but the bottom line ndeyekuti vangavatinde vanose vakabhadhara nemari RTG vanofanira kutangidza zvakare kuti vakwanise kunge vachibhadhara nemari yeku. Tikakonda kuti aloya kuti tiengeje nevaadhimini aya maautorities emainstitutions aya vari kutanga kudziramba kuti hano isusu tiri kungotendera mari yemuno chete, chero mari yekunze uyu anoti forcing certain amount. Kati zvichingobva mastudents obva vatara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanqube weStudio 7 vari kuHarare.
Rombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendebele. Zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sepa Studio 7 yapo. Ndudungu pangu muona wangu nyenye kuti kuchinja nyizwa mwakuito. Dzemakuseni mwati mwataura zvezvinonga zvakamambira zvinhu zvakaita, but mwakukwadza anamai edu kumamisha kuno, because ndo nyuzi dzaanototeerera apa. Mwakuwanzi chirungu mwauraya ana gogo wedu, mwauri kudai mwanga kuti chinje ipapapo. Ana gogo wedu nanasekuru ndo nyuzi dzainyatsototeererawo dzechishona ichichi chino chirungu chamwazopinza ichi. Mwauraya vabereki wedu. Anyway, hatingazivi kuti zvingaitwa sei, asi tangoti titaurawo zvinisa izvozvo.
Ndini zvangu zvake ndotaande kupasasa Africa po. Ndine chichemo kuna vachamisa apa. Vachamisa vakuumidza kuumba bato rimwe. Ndinoda sekuti vamhanya sterekizvozvo. Batiri vanokuumba futi. Ichangopwanyika mapanyika yata mamwe mapato. kavambo garapas vambo una kutweita plani ipasata watanga batu wengi kavambo utanga wa garapas vamanya kumusa ni batu vambo garapasi shawo kwa sababu tuita hivyo utauri ya vanu mamiri ya shukaita mamiri mabudi ya vaita nukuti wa rukurongi ichetu washa tanga wa vrabu ime party because hivyo hivyo sanu pifini kakawa hata risa mtu wangu iti apada kwa wano shikafuti ni wangu kanywa Saya tak suka kena sama election yang ni kebira. Kalau pun mila kita suka parti, kalau pun garapa sama pun korang dulu tengah ini, dulu tengah si parti aja.
Wanu studio apa? Wanam koma tanunu kawan de, nana pressing, nana koma Ivan zak. Naya amu cangwa, musuh ibu di tasi. Amu zibu ibu di tasi, naya amu cangwa. Tunggu na, suka tika kuah cami sama nu manja cais. Ya, cha misa ya, mtuangwa ya, musu kuhibulita ngeiko. Musu kuhibulita seko, zika kwa kata basa, musu kutawara ngei. Se, musu kutawara nesu aso. Tawara inya zese. Se, so, amunotara, utimunotara, so, jekere, amunasaida, magari rigira.
Dongo, onesa opanya ya muru kutawara ya kuti mama inzi. Anauraisa vana, chidi. Mama inzi azero, se, ujinji, ndewa, niba, vezano. Saka... Apana nogona kukontrola kuti kwanzi vasachere kana kudi kungotaura vokufadza vanhu vanenge vari kunze kuti vanhu vasati vane zvavari kuita pasina zviri kuitika. Ndoda kutaurawo nenyaya iri kuitwa nemachina zvinogobetserei kuti muri kuti vanhu kana vachida kuvhotegwa vanhu vezano ava ndobva kushuruguko. Shurugu ibote rekwarose rangori makomba izvozvi vanhu vaichera vachinzi vavhotere zano vaichera vachera pose pose. Izozvo hapana vhiki vadzingwa vose vanhu ivavo pari kutorwa nemachina muchiti migodhi yachona manje yakakanganisika haitenderi kupinda vanhu asi machina ari kuitora manje saka zvinogobetserei kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu havashandi vanhu havaite sei vaakudzingwa vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi shurugwi voterekwa izvozvi muchiwana ramakomba rangu igomo rapera raparadzwa pose pose izvozvi
Uyezve life talk yenyu life talk kana mati muri kutaura nezvachakati musoro wenyaya iwe wamaisa ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi wayaapera nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzera dzasvika ende hatina zvatinonzwisisa pazviri saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera tinonzwisisa kuti pa 30 minutes kana pa 40 minutes dzadzitaurwa life talk tabata ichi tasara tini chetakabata mukango bvisa nawo dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo nashoma saka ndifunge kuti business rinenge zvifamba zvakanaka
vanotanzi izvo muna hamuna mari muno mune mari vanoti kana vakufamba vanofamba vari more than 15 handisi mari iyo inenge ichitongobuda ende mune muno upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno kusada kungobhadhara chete kusada kunyepera kuzungaira upfumi hurimo muno hwakanyanyisa dai pasina vungizini dai musina upfumi havaimboita kuti panoitwa maelections vachipa munhu wese muzimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda ende vachingobvumira mandima by-election all the time kureva kuti mari wanayo muno muno mune mari kusada zvako kubhadhara kuimf kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo mazvita studio 7 tinokutendai nedzidziso nenyudzi dzamunongotipa all the time mazvita bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muamerica. Mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vanoti bhiri rinoona nezvekupinda kwevanhu muamerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remarepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vadonald trump tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vachishanda nesangano reall hands on justice.
Yeah, bhiri ibhiri rane mavhiki richitaurwa and kubvunzwa ne ma congressmen ndama masenators arula kuti kuboda kana kumaboda emamerica ave achiongororwa kuti vanhu vari kupinda apo vave vachiregulerwa. Saka bhiri iri riri kuyawo zvekare nezvimwewo zvinhu zvirimo kunyanyanya funding chaiko kune dzimwe hondo dzekuburisa America. Saka zvinhu zviri kunetsa kana pakupita makakatwana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aifa rakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanwa chiadresa panyaya dzeimigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neve Republican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapa pa sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa kana dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanonzi vedhaka. Ivava vana havasi kuadreswa pabhiri iri ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimo nhaurirano dziripo dzekuita senge maybe pari kutaka kusaura pakuti ndiana achawanawo mapepa kana kuti magreen cards kana mapermanent residence. Ndokuona kuti pane vamwe vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu vachitiza hondo yange yaitika ikoko vari kuwanawo vari kunzi vachave vachiwanawo atingati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti ko vagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii pane vanogara varipo. Saka ndaa makakatano ari kuitawo kuna tingati mademocrats ari kuti hongu bhiri rogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanonga vachibva kumabhonda to at least kana 4,000 a day kana kuti richawo ichisapotawo zvekare hondo imitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisikanyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana vavo vedhaka.
Mataura kuti kubhodha iko kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda and manambazi acho ari kuunzi ndi ari kupinda vanhu kumabhodha manambazi akawanda. Saka iri bhiri iri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambazi awandisa.
Gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vanga vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Sezvo nguva yedu yapera tingotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti arare mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi reZinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvapamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danoka Wande, ndichikusiya murume uko maKris Gande nenhau dzekisindebele.